kuratidzira kwanga kwakarongwa neZCTU kwatadza kuenderera mberi muHarare sezvo mapurisa akomberedza muzinda wesangano revashandi iri akasunga hutungamiriri wesangano iri. Mutauriri weZCTU Valasta Rabuku vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanomwe avo vanosanganisira mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa, munyori mukuru musangano iri vaJafet Moyo nevamwe.
Nhasi mapurisa auya kuofisi yeZCTU waHarare akawanda aine matenga vari veRiot Police. Sekuziva kwenyu ZCTU nhasi yanga ichida kuratidzira pamusoro petaxi itsva yakaiswa nehurumende yokutipa dhora rega rega rawata transact inotora iyo 2 cents. Saka zvaitika nezvekuti ZCTU yanga yakamirira kunzwa kuti kukoti kuchanzi kudini sezvo mapurisa anga aramba. Leadership yeZCTU yanga yakamira iri paofisi ndobva yasvika ndobva yatorwa president nasekretari dzaitaka vabva vasungwa. Tine zvakare kutandwa zvakare kuti kumasvingo kwatorwa vanhu vanokwana kuita 13 kwamutare 20 vatorwa nemapurisa. Magweta edu akamira ari kumiramira kuti vaone kuti zvinhu zvichafanisika sei.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye varivo vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo.
Pari zvino muHarare tine 7 vanonzi vasungwa vazopomerwa mhosva manherano hanzi inonzi yedisorderly conduct. Tisingazivi kuti disorderly conduct yacho inonzi yaitwa kupi, nekuti zvatanzwa ndezvekuti vanhu ava vangosungwa pavavangosvikawo pamaofisi avo eZCTU vakatongomirira kuti zvichafamba sei since vanga vachiplana kuti vaite maprocession for the day. Saka mapurisa abva angosvika akatotanga kutongosunga vanhu pasina zvavanga vati vamboita. Saka tiri kuziva kuti disorderly conduct yacho kuenda kuofisi here kana kuti the very fact yekuti vanga vachiorganisa kuti vaite maprocession yava mhosva.
VaJamela vatiwo pane vashandi veZCTU pamwe nedzimwe nhengo dzesangano iri vari kutadza kubuda mumahofisi esangano iri sezvo mapurisa akapakatira zvombo akakomberedza muzinda weZCTU kubva mangwanani.
Tichitaura kudai tiri kunzwa kuti pane vanhu about 26 vakavharirwa mumahofisi eZCTU vakachengetedzwa namapurisa vasi kubvumirwa kubuda mumahofisi. Saka tichitombozva kuti mapurisa ari kuzviitira izvozvo.
Zvichitevera kusungwa kwaitwa hutungamiriri hweZCTU uku hapana kuratidzira kwazoitwa muHarare. Zvichakadai, mutongi wedare raMajor Street, Amai Lanzini Ncube, vatura mutongo wekurambidza ZCTU kuratidzira, vachiti muHarare muchine chirwere chekorera chakadzika midzi, vachiti kuratidzira kwanga kuchida kuitwa uku kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. ZCTU yanga yakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge mapurisa arambidza sangano iri kuratidzira nhasi nepamusana pechirwere chekorera icho chauraya vanhu 40 nevapfumbamwe kusvika pari zvino muHarare. Kunyange hazvo dare nemapurisa ari kurambidza ZCTU kuratidzira, mitambo yenhabvu iri kuitwa muHarare uye ZANU-PF yakaita musangano wayo nguva pfupi yapfuura pasina kurambidzwa nemapurisa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakarambidzwawo kuita musangano wayo zvichinzi munyika mune chirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.